chandingataura ndechekuti mastudents ekuZimbabwe aya vakasangana nedambudziko hombe chairo nenyaya yehondo. Pese panoitika hondo pane atinoti post-traumatic stress disorder yekuti vanokwanisa kunge vachiita anxiety, kuita panic. Sometimes vanotadza kurara nekuti mabhomba aya ari kudonha aya, you never know when it's gonna hit you. Saka it's mostly a mental or psychiatric kind of aspect yavanosangana nayo, pamusana pekuti pamwe vaya vanozoita kana weird dreams, things like that, zviri more to do with post-traumatic stress disorder.
Saka rubatsiro rwupi rwavangada mushure mekuenda kune dzimwe nyika dzavari kuwana rutsigiro kana kudzokera kumusha kuZimbabwe?
Rubatsiro rwavangada rune malevels akati wandei. Obviously kuona kuti utano hwavo, just basic health, vamwe vanga vasiri kuwana chikafu chakakwana, kune zvirwere zvavanosangana nazvo, nokuti vanhu even vana COVID nezvimwe, nokuti vanhu vanga vari busy kutiza kuti vabude munyika muUkraine. Saka sometimes zvirwere zvokuti vanhu vanotapurirana zvinenge zviri a high risk, zvakaita sana COVID, kana tuberculosis nezvimwe zvirwere zvakadaro. That's one aspect. Saka vanofanira kunge vachiongororwa nemachiremba avo to make sure havana any of those conditions inoda kukurumidza kurapwa. Tozotarisawo in terms of pfungwa yandiri kutaura yepost stress disorder, traumatic stress disorder, kuti vaone kuti havana here problem yeanxiety, problem yekurara, things like that, zvokuti zvimwe zvinokwanisa kurapwa nemishonga uyezve necounseling. Saka vanenge vachida kuonekwa nemapsychologists nemapsychiatrists kuti vamake sure kuti they are in good health, mental health.
Pane avo vakadzokera kumusha, pane zvamungati hurumende inogona kuita here mukuvabatsira kuitira kuti vawanikwe kuti utano hwavo huri pakanaka mushure mekunge vatiza kubva kuUkraine?
Zvandinofunga hurumende inofanira kunge vapa maservices atiri kutaura emedical, nokuti vakwanise kuonekwa nemachiremba nokukurumidza, uyezve kuti kunge kune masupport group. It's more like debriefing. Vanhu vabuda muwar zone and some of them are still very traumatized mentally. Saka the government needs to be available to make sure kuti vari kuvasupporta health wise, mental wise, and also just my financial economic situation achinjwa nenyaya yehondo, vachaita sei kuti vapedzise chikoro, things like that, zvokuti hurumende inofanira kunge ichiita look at it globally from all angles. And chimwewo chatingataura ndechekuti maservices iwayaya anofanira kunge ari available freely so that we support these students. Vana vanguva ine suddenly vasisina support system, havachakwanisi kuramba vachienderera kuchikoro sezvavanga ari kutarisira. Saka vamwe vanga vari pamascholarship, things like that, all of a sudden that's disrupted. Saka hurumende should be able to step in kuti ibatsire maZimbabwean students waya ari kudzoka kumba in all ways that they can, financial, even accommodation. Sometimes that can be an issue. I think that's why debriefing is very important, kuti hurumende understand kuti what have they gone through, and making sure my different experts are available to support these students.